Mojambi akasura mare kudarika vese nevatsveri vake vaviri pamwe nemuraridzi akakunda vese vakaziviswa nemusi wechishanu apo mhuri yenhabvu muZimbabwe iri kuungana muHarare. Mutambi weCape United Dzongodzo ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu, kunyange hazvo kune vamwe vari kukwikwidza zvakasimba vakaita saPrince Dube weHighlanders pamwe naIan Nekati weZPC Kariba. Mutevero wenhabvu vaPhilip Regele vanoti semaonero avo Ngodzo ndiye anokodzera kutora mukombe mukuru uyu.
Ine maonero angu makamera anga achita season yese ndinoona hangu kuti zvibhuku that position those years outstanding overall season.
Mumwe mutevero wenhabvu anotsigira chikwata cheDynamos vaFarai Mashonganyika vanoti Ngodzo akashura mare zvekuti Cape United ingadai isiri pamusoro petafura yePremier Soccer League dai pasina iye.
Ini zvangu handisapote Cape asi Cape iko zvinezvi ndirikuona kuti iri kutora League 1 yatora League 2 zvosa Ngodzo yayo yaanodhizeva kutora chokatofuye nekuti is playing zvekuti kuti Cape ive pairi panapa ndijoti.
Vamwe vatambi vari kurwira kutora mukombe mukuru uyu ndiKing Nadolo, Clive Agosto, Evans Katema, Neville Tigere, Phineas Bamusi, Ralph Kaondera, Arius Bada na Wellington Tagerera. Pari zvino mukombe uyu uri mumaoko aRodwell Chinyengetere uyo akautora muna 2017 na 2018 apo aitambira FC Platinum asati aenda kuSouth Africa. Chinyengetere ndiye akabatsira FC Platinum kutora mukombe weLeague makore akateverana iwayo muna 2017 na 2018. Darlington Dodo weCape United, Lizwe Sprite weFC Platinum na Godfrey Tamirepi weZPC Kariba ndivo vari kutarisira kurwira kutora mukombe weCoach of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.